είναι αντίπο στον Τωρίνο, η Ρανάκη, το Σικαπέρα, το Σόντ, τα Κάντα, τα Ουρανά, και τη Τρίνη, τα Άγκο, να πέναν τη Τσέτσα. Τα Ουρανέ, δε μα, μα τελφώνα, του όνει σάνε, ότι στην Κάπα, τη situation, η ΟΗΣΕ, αρχιγιά, είστε, γύρω από το Σιρακανιά, έχω τη Δέσα, η Ναμάρη, έχω Asista chapter rana never to the square now, saying it's down to a business data by Chisanda. Sakam Sangan on Duka or Fanongo Chibata, yes, never there. Put it in your soul now to see what Sakamira say, Sari, Rabat, say, Masanja, Varam de la Chita Basarao. Mutia, Iripera for Sapa, this is Yakupatan, the telecom, my phone. Mabasa e banking. Nango palm finally to put banking app with Papa Phone Cashin, can atongot by internet, and Pama app and feet for Nanam Sina Maphone. Saka could get an echo command. No Panisaku to Home Fera cana. Ma phone access are shanges across the valley. I shall contribute an echo case, canakupatara, Deba apps that store a wire and internet banking. Saka ine ya tulua titipurumite kufamba na ya school.
Asi, zvinga ita ere kuti zesa iendese magetsi kune makamba na ya kana kuti zvino netsa. Nekuti magwenyawa ni kakangufana ni mamu arimune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Zitaura wangu seka engineer kakachango burwa manje. Kuona kuti zvinokwanisa kunetsa. Kuti ma base station ndo kuri kubada mutsiko ma base station ni akamwaiwa pakasiyana siyana kumwe kwacho kunenge kusina kana line rema rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti net 1 kana kuti econet titoti toapa magetsi toti aya magetsi aya but kwacho kunenge kusina infrastructure kuti vange vari ring-fenced or isolated vawane power vakamira vakada. But it's good out because it's Nyanzi, Edu, Kamsangadeo, and students on a chief. She makes no one to be taken. It's a seven Varkura skill, one business. And we want to consult the bachelor of Yad teaching at the Tarzan and Nana Esco, Nana HTP. Joanna, the minister, the guy, to pay off 80 million. Mende Kunopadara, which is the Sarago teaching that skill. So tower than a do say Murray Machete to Marie, Chinoi, Jorera, say, in my actual to one side of the Machenga Machete, a Kumberi, a Kanakuti, Kumirane, with Timote, a Tingashanti Sapa, the Yip.
Ko Iowe Escomne, Cabora Basava, Gutikudi, Panorano, the Magam Chitad.
A Chisiru Taurana, Takatimira, my team, Edu. Ndaenda kanoona Minister Mantashe ku South Africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara yedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti. Tenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratina. Asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita mushonga wechikwereti uchibhadhara.